Chatakanyanya kufambira kuya munyika yeNetherlands nedzimwe nyika dzatichatenderera mumavhiki maviri atinawo muno muEurope ndechekufambira musangano mukuru unoitwa pakore mashanu ega ega weFNV kuno kuNetherlands. FNV mubatanidzwa wemapato ose anomirira vashandi munyika yeNetherlands. Saka vane kongresi yavo yavatidana kuti tionewo zvavanoita nekunzwawo zvichemo nezvinyunyuto zvevashandi nezvavari kuita vachigonawo kuno kuti nesuwo tigozvionawo nokudzidzawo kwavari. Asi chinhu chikuru chiripo kwandiri ndechekuti vakandipa mubayiro unonzi Febe Elizabeth Valescu Award.
Mungataurira pamusoro pemubayiro uyu, chii chakaita kuti munge muchipiwa mubayiro uyu?
Mubayiro uyu wakatorwa kune mumiriri wevashandi wakaurawa nokumirira vashandi makore apfuura kare kare, and unopiwa vashandi vari kushanda munzvimbo dzinokumbunyikidzwa dzisingatedzerwi kodzero dzevashandi dzakaita senyika yedu yeZimbabwe vanenge vachimira nesimba kumirira vashandi. Saka pane gore rapfuura ndini ndakawaniswa mubayiro, asi ndakandisina tindawana nguva yekuuya kuzonoutora. Saka vakaona zvakakodzera kuti ndiupiwe pacongress chinova chiitiko chatabva kuita zuva ranhasi.
Imi makwaniso here kunge muchiwana mukana wekutaurawo mamiriro akaita nyaya dzevashandi nemabasa muZimbabwe?
Ndawaniswa mukana wekuzivisa vashandi vemuNetherlands nevazhinji vakakokwa kubva nyika dzakasiyana siyana. Chinhu chikuru chandanga ndichitaura nezvacho ndechekuti vashandi vemunyika yemuZimbabwe tiri kumbunyikidzwa, kodzero dzedu dzemubumbiro renyika hadzichateedzerwi kana tikanyunyuta pamusoro pezvinyunyuto, tikada kushandisawo zviri mubumbiro renyika zvinoti tiramwe mabasa kana kupinda mumigwagwa techiratidzira, techiedzawo kuchema kuti mwana asingacheme angafira mubereko. Hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuti vatimbunyikidze nokutirova nokutisunga vachitivharira mumatorongo. Zvinova chinhu chakachamadza nekushungurudza vashandi vose pasi rose kuti hurumende yemunyika inonzi yakasununguka ingabata vanhu vayo senhapwa kudaro nemhaka yei.
Zvii zvamungati zvanyanya kuipa zvaipira vashandi muZimbabwe?
Zvinhu zvapfuurikidza kuipa nokuti kunyange nemari dzatinotambira hadzichakwanisiki. Munhu anoshanda mudzimba ari kutambira mari bedzi inogona kukwana madhora matatu emari yekunze. Izvi zvinokwana bedzi kutenga zvingwa zvitatu. Vanhu vashungurudzika nokuti panyika zhinji dzinotarisirwa kuti dzakasununguka hakuna hurumende ingaita utsinye hwakadai sezviri tiri kusangana nazvo. Saka ndozvo ndaa ndichiturira vashandi venyika yose ndechiti munyika hamusina kugara zvakanaka. Vashandi havachakwanisi kutenga zvokudya kana kuendesa vana kuzvikoro. Munhu akarwarirwa kwakungotarisa hama yechifa. Zvashungurudza vashandi vepasi rose vavimbisa kuti vachamira nevashandi vemuZimbabwe vachiudzawo hurumende dzavo kuti dzitaure nehurumende yeZimbabwe kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kuvashandi navagari vemuZimbabwe.